Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Zvakare manera anhasi uri musi wechina chivabvu 21 2020. Makateerera muStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabatwa necovid-19 muZimbabwe vava 40 uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi huwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo yaitwa nhasi.
Saka mukatarisa vanhu vakazara iko zvinoizvi kuna Harare Central Police Station varombo vari kuedza kuti vakwanise kurarama nekuti havana cheuviri havana chekuvararamisa. Saka mitemo yacho iri kuti kana vamunangazwa pamusoro pecoronavirus ndeyekuti vari kurangana ivo.
Mitemo inonzi iri kuda kudzikwa nehurumende welockdown inonzi ichanyanya kuomesera varombo avo vari kumanikidzwa kufamba-famba nekuda kwenzara.
Iko zvinhu zvatobatwa nekutya kukuru nekuti vanhu vazhinji unotoona kuti izvezvi munomucheke dhimu muchizvikwezva kuti panhingi pane munhu akabva Jonasi havasimingidza kuti aende kukwaranda ini kuti agonoonekwa kuti haana chigwere here. Iko zvino chigwere chadova muno mumasungu saka tiri kutotya kuti togona kutozara chichitekeshera nokuti ivo vanogara nemunhu mumba vanozofamba vachisangana nechikuzha.
Vagari vazhinji mudunhu remasvingo votyira kuti kupararira zvakanyanya kwecovid-19 kungangoitika mudunhu ravo sezvo vanhu vari kubva kusouth africa vari kupindamo vanhu vasina kuongororwa sezvinodiwa nemutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika wakwira kusvika pa40 zvichitevera kuwanikwa kwevanhu vaviri vaine chirwere chine zuro. Bazi rezveutano nekurerwa zvakanaka kwevana rakazivisa nezuro manheru kuti munhu mumwe chete akawanikwa aine chirwere ichi kumasvingo, mumwe chete zvakare akawanikwawo aine chirwere ichi kuMidlands muongororo dzakaitwa nezuro wakare. Vanhu vapona kubva muchirwere ichi vachiri 10 uye vashaya vachiri vana. Uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira zvichienderana nekuti hurumende inenge yawanei nhasi. Zuro hurumende inoti yakavheneka vanhu vanosvika 330 uye vanhu vaongororwa muZimbabwe kusvika pari zvino vava zviuru 32 562 kana kuti 32,862. Johns Hopkins University Hospital inoti pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vasvika pa5,029,932 kana kuti 5,027,732. Kuchituo vafa vasvika pa3,023,330 kana kuti 328,730. Vanhu vavhenekwa utachiwana pasi rose vanonzi vadarika 10,000,000 kana kuti vadarika 12.6 million. Muno muAmerica vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika 1,000,000 kana kuti 1.5 million uye vafa vadarika 63,000 kana kuti 93,000. Izvi zvinouya panguva yehurumende yekuZimbabwe iri kunzi ine urongwa hwekusimbisa mutemo welockdown paine kutyirwa kuti chirwere checovid-19 ichi chingangosimba kudarika zvachiri iye zvino munyika. Mamwe masangano anonzi ari kunyunyutawo kuti vanhu vari kunyanya kufamba-famba, izvo zvinonzi zviri kuita kuti mutemo uyu ushaye basa. Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo Vanonzi vakaudza bepa naure Daily News kuti hurumende ichawedzera mauto nemapurisa mumigwagwa senzira yekusimbisa mutemo uyu uye kusimbisa mitemo yeWorld Health Organization. Studio 7 aina kukwanisa kubata vamoyo kuti tinzwe zvizhinji. Asi nyanzvi munyaya dzekudzivirira kodzero dzevanhu uye vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu vanoti dambudziko riripo nderekuti mitemo iyi iri kunyanya kuomesera varombo avari kumanikidzwa kufamba-famba nekuda kwenzara. Ngatinzwe hurukuro yataita navamaguhu.
Hongu Joga, inini tinoti dambudziko recoronavirus idambudziko ratichinaro kwechinguva chakati kuti. Saka zvakakosha kuti hurumende irambe ichiongorora mamiriro akaita zvinhu munyika maringe necoronavirus, ichiita zvainokwanisa kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira. Panyaya yekuwanza maroadblocks nekuwedzera mapurisa nemasoja, ndine dambudziko napo ipapo pakuti zvatiri kuongorora isu tiri kuona sekuti lockdown iyi iri kuitirwa varombo, haisi kubata vapfumi. Saka mukatarisa vanhu vakazara iko zvino izvi even kunana Harare Central Police Station, varombo vari kuedza kuti vakwanisewo kurarama nekuti havana cheuviri, havana chiri kuvararamisa. Saka mitemo yacho iri kudzikwa navamunangagwa pamusoro pecoronavirus ndeyekuti vari kurangana ivo nevakuru makurukota ehurumende nevamwewo vari kumusoro ikoko, havasi kudzika kuvanhu kuti vabvunzewo vanhu kuti zvingaitwe sei kuti nyaya iyi igadziriswe.
Asi kana vamaguhu, tiri kunzwawo kuti ivo vanhu vari kuramba vachingofamba-famba kunyange vanenge vasina zvekuita zvokuti zvaakunetsa kuti paonekwe kunzi mutemo welockdown uyu uri kuchengetedzwa.
Ichocho ndo chinonzi chokwadi. Zimbabwe ya ndingatiinini 94% informal economy. Kunyange vacho vari kunzi vari pamabasa vakaita semateacher, vakaita semanesi, ungaupenzi kuti minister kana kuti whosoever afunge iye kuti vanhu ivo vari kurarama nemasalari avari kuchambira ari less than $100 pamwedzi, vazhinji vari kurarama nekutengesa chino nechocho. Vamwe vairaramawo nekungobuda vachinotenga zvinhu kunana South Africa vachiuya vachitengesa munhu. Saka izvozvo ndo zviri kukonzera kuti varombo vakavanda vazare mumatorongo nekuti vanhu vari kutsvaga kurarama. Ikonomi yedu ndeyekuti munhu zvaanoshanda zuva iroro ndo zvaanodya manheyi.
Imiwo zvii zvamunokurudzirawo kuti zvinge zvichiitwa nehurumende kugadzirisa matambudziko amataura?
Isusu chatiri kukurudzira ndechekuti hurumende ngaitaure nevanhu muzimbabwe. Hurumende ngairege kungodzika mutemo vasina kuita yatinoti consultation.
Avanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vachirwira kodzero dzevanhu Vafarai Maguhu vachitaura vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Vagari vazhinji mudunhu reMasvingo umo mave nemunhu mumwe chete ane COVID-19 vanoti vava kutyira kuti chirwere cheCOVID-19 chinogona kupararira zvakanyanya mushure memashoko ekuti kune vanhu vakawanda vari kubva kuSouth Africa vasiri kuvhenekwa chirwere ichi. Godfrey Mtimba anoti panyaya inotevera.
Munhu wekutanga kuva nechirwere ichi anonzi akavhenekwa ari panzvimbo yeMasvingo Teachers College Quarantine Center. Zvinonzi munhu uyu akabva kuSouth Africa uye akaramba ari munzvimbo yequarantine achiongororwa nanachiremba. Asi vamwe vagari vemudhorobha vanoti nekuda kwemashoko ekuti chirwere chave munzvimbo yavo vava kugara vakabatira hura mumaoko apo uwandu hwevanhu vari kudzoka South Africa vachijamba bhodha huri kuwanda. Mumwe mugari wemumusha wemuchekedzi vaFrancis Tangire vanoti pane mashoko ari kufamba anoti kune vanhu vakabva kunze kwenyika vasina kana kumbonoongororwa.
Iko zvino tatobatwa nekutya kukuru nekuti vanhu vazhinji unotoona kuti izvezvi muno muchekedhi muchitoziva kuti panhingi pane munhu akabva Joni asi havasi kumuindisa kuti aende kukwarandaini kuti agonoonekwa kuti haana chigwere here. Iko zvino chigwere chadova muno mumasvingo, saka tiri kutotya kuti chogona kutozara chichitekeshera nokuti ivo vanogara nemunhu mumba vanozofamba vachisangana nesu kuzhe. Saka tachida kutoti ivo vanhu kana vanenge vaona munhu anenge abva kuJoni ugone aimbogona kumboenda kukwarandaini ikoko kuti chanzi.
vatafadza maombera awa anogara mumusha werujeko vanotiwo vanhu vari kutsoka ava vanofanira kuendawo kunzvimbo dzekwarandari kuita kuti kutapurana kwechirwere ichi kuite kushoma
utano hwedu neupenyu hwedu nevanhu vari kudzoka vasingadi kuti vaende kumakwarandaini ini kutaura kune kwandotoita titori nehama yedu yakatobva kusouthafrica ikatodzoka pati iko zvino ari kwarandaini ari kutedza zvokudiwa nehurumende yedu zvokuti vanhu vari kuwandwa vari kukwanisa nedzimwe hama dzavo I think zvichakonzeresa kuti tikwanise kubatira chigwere icho chiya chichitapukira kwatiri nenyaya yekuti kune vanhu vari kuviga hama dzavo saka izvo hatizvikurudziri mune vagari vemuno murujeko tinoti kana munhu achinge adzoka munhu ngaate sei ngaende kukwarandaini vese vakadzoka please tinokumbisa kuti kana kumwe waona asina kudzoka asina kwarandaini munhu ngangodzoka tese aende kwarandaini madhezi mashoma shoma ini zvinopfuura
vachiburitsa mashoko ekuti chirwere chavemo mutauriri wecovid-19 task force mumasvingo varogers irimai vakurudzira vagari kuti vasavanze hama dzavo dziri kudzoka uye vavakidzari vamhangare kubazi ravo kana paine vanhu vari kupinda munyika vasina kuongororwa
saka tikukurudzira vese vari kupinda kuti vapfuure nekukwarandaini senda imi munzvimbo menyu kana miinaana womunoziva kuti uyu akabva kunze kwenyika mukurudzirei aende andoatestiwe kana zvichinetsa vamwe vanoshaya kuti toziisa sei ponai pa2019 motaura izvozvo kuti tine munhu ari pano akabva kunze kwenyika uko akanga ungova ari panext door taurai aende kuteswa izvezvi taane kesi imwe chete inoratidza kuti korona tinayo munzvimbo medu saka ngatirwisani nayo tiri pamwe chete ngatibatsiranei nekuidentifya vanhu vakaita sei wavo
sangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti mura ratsinhirawo richiti vagari vasavige hama dzavo dzinenge dzadzoka nekuti izvi zvinogona kukanganisa utano hwedhorobha rose vanoona nezvekufambisa kwebabasa mumura muzare rumbidzai magurupi ravanoti sangano ravo rakatanga chirongwa chekudzidzisa vagari kuti vasavige hama dzavo mudzimba uye vavakidzani kuti vamhangare vanhu vanooneka vachityora mitemo yenational lockdown
takaparura purogiramu yekudzidzisa vagari zvakakoshera kuti hama dzavo idzo dziri kubva kunzvimbo yakaita sesouth africa dziende kukwarantaini uko kwavanonoongororwa uye nekutesiwa kuti havana here korona zvakare tiri kudzidzisa vagari kuti vakange vaona hama vadikani kana vamwe vari munharaunda vakadhamba mabhodha vakazviviga mudzimba ngavazivise vetask force kana mapurisa kana vezveutano nokuti izvi zvakakosha kudzivirira ivo nemhuri dzavo sezvo chirwere ichi chichikwanisa kuparadzira nokuda kwehama idzo dzavanenge vakaviga mudzimba
vachitaurawo nevatori venhau nhasi sadyaro wecommittee task force mudunhu remasvingo uye vari gurukota redunhu vaezra chadzamira vati komiti yavo iri kutaura nevanochengetedza runyararo kuti vawedzere kunzvimbo dzebhodha dzinojambwa nevari kudzoka zvisiri pamutemo kuti vasatize kuenda kunoongororwa vachadzamira vakurudzira vagari vemasungo kuti vasarohwe nehana nemashoko ekuti chirwere ichi chave mudunhu ravo vachiti hurumende yakagadzirira zvakakwana kurwisa chirwere ichi munyori mubazi rezvekufambiswa kwemashoko munyika vanik mangwana vakabudisa mashoko ekuti mudunhu remasvingo rine nzvimbo nhatu dzinochengeta vanhu dzinoti rupanganwa iyo ine vanhu makumi maviri nemumwe masvingo teachers college iyo ine vanhu mazana maviri nemakumi manomwe nevapfumbamwe uye masvingo polytechnic iyo ine vanhu zana negumi ndakamirira studio 7 ndiri masvingo ndini Godfrey Mutimba
sangano mashanu anorwira kodzero dzevanhukadzi anyorera gwaro renyunyuso kukomisheni yezimbabwe human rights commission achikurudzira kuti komisheni iyi iferefete kupambwa pamwe nekutotywa kwakaitwa madzimai matatu emdc inotungamirwa navanelson chamisa masangano abatana mukuendesa gwaro kukomisheni iyi anoti women's academy for leadership and political excellence we lead trust economic justice for women zimbabwe Female Prisoners Support Trust pamwe nereimba mukadzi masangano aya anyorerawo nyunyuto dzavo kumakomisheni eZimbabwe Gender Commission pamwe neNational Peace and Reconciliation Commission madzimai matatu eMDC ari kurapwa ari muchipatara mushure mekutoshwa kwaanoti akaitwa ari mumaoko emapurisa asi hurumende iri kuramba kuti ine chekuita nekutoshwa kwemadzimai aya Nyaya kupambwa kunonzi kwakaitwa nhengo dzeMDC Alliance nhatu nemusi wechitatu svondo rapera dzinoti mumiriri weHarare West mudare reparamende Muzvare Joana Mamombe, mutevedzeri wasachigaro weMDC Youth League Muzvare Cecilia Chimbiri uye mutevedzeri wemurungi wemisangano yevechidiki Muzvare Netsai Marova yakonzera mutauro wakanyanya munyika. Vatatu ava vanoti vakatorwa kukamba yemapurisa yeHarare Central Police Station vakanoshungurudzwa kunzvimbo iri kubhindura. Vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vanoti pave kuda masangano akaita seUnited Nations kuti apindire nekuti shaya chivimbo nemapurisa nehurumende iyo inongoti iri kuferefeta nyaya idzi asi pasina anosungwa. Vamiriri veAmerica, European Union nedzimwe nyika muZimbabwe vakati vari kushushikana zvikuru nenyaya dzekushungurudzwa kwevanhu munyika vakati dzinofanira kuongororwa zvakadzama. Asi vakawanda mubato rezanupf vari kutsika madziro achiti dzimwe nyaya dzekupambwa kwevanhu ngedzemugodzi matsuro. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato rezanupf vatafadzwa Mugwadi uye Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhiva Mavhinga. Totanga kunzwa kubva kuna vaMavhinga.
Nyaya dzekupambwa kwevanhu muZimbabwe vachishungurudzwa vachirohwa zvakaomarara nezvikuitwa zvimwe zvinonyangadza zvinoshoresa dziri kuwanda mukati meZimbabwe kunyanyanyanya makore maviri apfuura. Vari kuita izvi havasi kunyatsozivikanwa nekuti kubva pakatanga nyaya yekupambwa kwevanhu hapana kana mumwe chete zvake akasungwa kana kumiswa pamberi pematare edzimhosva achinzi uyu akapamba. Asi pane munongedzo wekuti zvichida zvine chekuita nehurumende nenyaya yekuti vese vari kupambwa vanoshoropodza hurumende. Tikatora vaya vanoita zvekusegesa vanhu Muzvare Samantha Kureya vakapambwa vakaroverwa nyaya yekunzi muri kusegesa vanhu muchiita semunonyomba vatungamiri venyika. Zvakarewo Dr. Peter Magumbei pavaitungamirira nyaya dzekuratidzira dzanachiremba ndopa vakatorwa vakapambwa vakaitwa kafira mberi. Zvakarewo vaObert Masaraure mukuru wevarayiridzi vekumaruwa vakashungurudzwawo nenhau imwe chete yekunzi kosei muchiita sekuti muri kupandukira hurumende. Tine vamwezve vanosanganisira Tatenda Mombe Yarara vakashungurudzwa zvakare vachitaurwa kunzi sei muchida kumukira hurumende. Zvakarezve tikatora nyaya yana Muzvare Joana Mamombe naCecilia Chimbiri naNetsai Marova tinoona kuti vakatanga vasungwa nemapurisa vakanzi vatyaire motokari yavo kuenda kuHarare Central Police Station kwavakanosiya mota ndokutakurwa nevamwe vanokubva Central Police Station. Kureva kuti vanhu ava vanoita izvi vanenge vakapakatira pfuti dzinoratidza kuti zvichida ndedzemauto kana mapurisa. Zvese izvi zvinonengedzera kuti vanhu vari kuita izvi zvichida vari muhurumende.
Kova Mugwadi, nyaya yekuti motokari yaidrivewa na Honorable Mamombe yakawanikwa pamapurisa handi here nyaya iyo inoratidza kuti mapurisa acho ane chekuita nenyaya iyi uye vari kutiwo vakabatwa pa roadblock ku Warren Park?
Saka munofunga kuti mapurisa angapamba munhu otora motikari yacho oipaka ku station kwavo iye munhu achitsvakwa? Sokuziva kwandinoita zvangu, mapurisa omuno haana kupusa semapusira munofunga kuti akaita kana kuti semapusira vanofunga kuti akaita. Zvose zvavari kutaura izvi idrama, ende drama iri chandinongoda kukudza henyu ndechekuti kunonoka risati rabatwa chete asi shamu yavo inomunyu iri kuuya. Mhosva iripo ndeyekuti vana ava vakavhayoreta mitemo yelockdown sekuparirwa kwayakaitwa nomutungamiri wenyika yekugara muZimba. Mune CID muno vakomana vakatrenwa uye vakadzidziswa kuongorora nekuita forensic investigation. Zvose izvi vachazvibata zvose izvi. Mashoko avadhewa Mavhinga haana chaanotikatyamadza kana kutivhundutsa isu, nekuti ivo tinovaziva vari umwe muvanhu vanogara matare nemaorganizations anorwisa nyika ino.
Asi vaMugwadi, pane humbo wekuti zvinhu zvakadai zvinoitika. Takamboona vana Muzvare Justina Mukoko vachipambwa mapurisa achimboramba kuti havana, asi vozoonekwa vari maoko emapurisa. Zvinoitika muZimbabwe asi hazvizonyatsoongororwa hazvo kusvika kwekupedzisira.
Aiwa, izvo zvinozikanwa kuti mwanasikana iyeye wakasangana netsaona. Patsaona yaakasangana nayo iyi koitaurei kamunguva yayo, tsaona iyi yakaitika muold dispensation. Saka ima mutori mwoswa zakaitiwa munguwa ya utongi wa vamugabe. Mwoya ya mwozi tweta pateburu ya vamunangagwa. Ayo watinga shanditi hida arosu.
Va mazika pindura itinzwe atinga kumire ilipo.
Hakuna masangana kuru isa Zimbabwe. Kwese uku kungo vunduka pasina vamu gwadi ne vamu wakuzano PF ne muru mende. Kana vachiti vanu avasi kupambwa ko vanu regirei kuvura voti ve masangano United Nations. Vano mirira nyeze vanu vano pambwa kana kuti vano shungurudzwa. Ngava apinde vaite tsvakurudzo yavo isina anovhiringidza. Ngava koke ve African Commission on Human and People's Rights kuti vazvionere kuti ichokwadi chiri kutaurwa navamugwadi kana chiri chokwadi.
Ko vamugwadi iro danho reMDC rekuti haisina chivimbo nemapurisa emuZimbabwe nekudaro ongororo yakufanira kuendeswa kuUnited Nations.
Vanomhanyira zvinhu zvekuna naUnited Nations ingasati hakiri munowana.
Vanga vari mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato rezano PF vatafadzwa mugwadi. Manzwo zvakare kubva kugweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica padiva mafinga. Vaviri ava vanga vari muhurukuro yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Nengo dzechitendero cheIslam idzo dziri pakati pemwedzi wekutsanya weRamadan dzinotokunyange dzisiri kuungana nekuda kwechirwere checoronavirus dziri kutora mukana uyu kuverenga Koran dziri kudzimba. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mutendi wechi Islam muchegutu va Idi Chiutila vanoti chirwere checoronavirus icho charura pasi rose hachisi kuvatadzisa kunamata.
Ramadan haina kunyanya kuafektwa zvayo because the practice itself yaramba iripo yokuti tinotsanya netimetable yedu semakore ese.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe mukuru muchitendero ichi muchinoi Sheikh Balila Madi.
During this corona situation, Kurutona kita because at least we are experiencing calmness because akuna, you know, hard, too much hard work, you know, too much here and there. Namaso takangu garam jimba, tishwirenga Korani, Korani edu, tishwire tishita ma prayers, ma extra prayers and praying.
Vama divano dichirwere COVID-19, achisiko wakanganisa shakanyanya, sezvo vachisungirwa kudya zuva risati rabuda mudzimba dzavo uye vanofanirwa kuzodya zuva ranyura mudzimba dzavo zvakare.
Kudya tiri kudya hapana zvokanganisa necorona. Vari kumwa and like all these are done during the night mudzimba. Saka we don't go to the public, we don't go out there tichimwa katika sei. Saka tinongodyira, that is when we are beginning the fasting, it is during the pre-dawn and mazon.
Mumwe mutendi wechiIslam Vabinaya Ibrahim vanoti mutendi anenge atadza kutsanya nekuda kweutano hunenge husina kumira zvakanaka ane mukana wekutsanya kunyange Ramadan yapfuura chero achizviita mukati megore imwe Ramadan isati yaitwa.
Akanakira mutsano wedu kuti haumanikidzi zvausingakwanisi kuita panguva iyoyo unozozviita kana wagona.
Mumwe mudzidzisi wechitendero cheIslam vaKasim Busila Isa vanoti havachisvikane zvakanyanya nenye chirwere ichi vachiti zvakatonyorwa kare muKoran mugwaro raBukhari kuti vanorwara vanopatsanurwa kubva kune vatano pazvirwere zvekutapuriranwa. Ramadan mwedzi unokosha wechitendero cheIslam apo nhengo dzose dzinozivikanwa kuti maMuslim dzinotsanya kubva mangwanani zuva risati rabuda kusvika panonyura zuva. Panguva yekutsanya hapabvumirwe kudya, kunwa kana kuputa fodya uye kuita zvepabonde. Gore rino Ramadan yakatanga musi wemugovera 25 kubvumbi kusvika musi wesvondo 24 chivabvu. Chitendero cheIslam chinonzi chine vatendi vanosvika bhiriyoni rimwe chete nechidimbu pasi rose. MuZimbabwe vazhinji vari muchitendero ichi vanowanikwa mumadhorobha, mumigodhi nemumapurazi. asine kukura kuri kuita chitendero ichi icho chinonzi chine vanhu vanodarika milioni imwe chete nemazana maviri ezviuru chave kutambirwawo mumatunhu mazhinji ekumaruva munyika yose. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Yashika nguye kuti timonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatina kupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Nishuwa angati shinge yo na mai numuna matu china matano kuti iswa na mai jisu tunutuita take care. Kwa tazaje ziza na baba chao nyeza hundi kuku ngo taura jefoji kutidei foji kaya furwa, dei doro la furwa. Aatombo kufungika na kuti mwanano dai kujigawa na wari kumusha ana kana basi na zozo wano fungande jefoji wa ni doro. Saka isu sejote isu taka zitakura izi na inu manzika tisunozo wakuru wadziwa kwashu. Saka angati rambe itaka shinga watishishingi sana ne wamwe noti mazano achas kuenda kuzisho ndo ndo ungana ne wamwe. Saka angati shinge iti shingo batira na pa ma social media ipapa tishina mata pamoche chisimbi sana ukatasa wamwe na mai ndiye mai ndiye baba. Saka shenju nejishirema izuzozo kuti munu unotozo pesira ato wane BP depression ine yatova mari nokuti une yakufunga kuti soka iye zvizvi ndane 2 months ndisingaindi kundoshanda kwacho enda uzivi futi kuti kundoshanda kwacho chinainda rini. Saka zvinhu zvine zvichitoneka unovava kutozorwara. Saka ngatisimbei kunyengetirana tichisimbisana une vamwe kuti izvoni aiwa ngatisimbe zvichadarika nokuti kana ukangoramba ungori 1 manje pfungwa dzine dzakudzobva dzakubata. Saka ngatinamate vanhu vamwari tichishingisana ine vamwe muma WhatsApp momu muma social media tichishingisana kuti hakuna singaperi. Mwari washa tikundisa chakunda cheti. Nukuda kwe zitarake cha hilo neropa rakira kadeu kutichashika. Tino shitenda na hilo mkati meinungua.
Masukrasi ndi mwadira pa Cape Town. Pa Cape Town hapa nasi pari nani cha hizo. Siri nani tiri mumu zimbo. Kuzi kufamba kwa shua kufambi kwenye mboto lopida mtao ni roti machoma kusarama purisa wani kwa ito kufunza permit. Anaoshida kuenda kupasa anaoshida kupasa utuone permit ya shu saka hapana uto suratiri mozi mbao mwapana mtu chamba tuite sei chino sopone chukutila ushida uti unu tingo umuri uposi ashupa shari marukishina ya mururu kuneza cha yesu sabu ungo tu wendo utawani wacho utuposa kizuri usangane polisi chikuzore la kumba mawanyi chayo tungu pona ni mikaka. Tushano tinga nyambanya na ito unuwana usina nata hati kuchini kwa siku na mwari tishiri la iti cha iso.
Ini ndini Marvelous Mtanganya huye, ndiri mu Washington.
Mchurumba cha Women's Round Table na 8 PM. Tirikutarisa mamiro akaita zvinhu munyaya dzecoronavirus pamwe nekupambwa kwakaitwa madzimai eMDC aya anoti akatoshwa ari mumaoko emapurisa. Dabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida kututumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku izika disenda bako VOA Ndebele.